the mood yakuita mavenda ka ndeyekuti va agitated kuti zvinhu zviri kutorwa mu street meme yanditi izvichinzi zviri kutorwa nokuti kune typhoid azisi ku destroywa zviri kugovanwa nemapurisa ekanzuru nezeterapi vari kuzvigovana which means corruption iyoyo it's not going down very well nemavenda kuti mimi rutora kuti pane typhoid but you are not destroying our goods you are taking our goods moshare saka typhoid yacho muri kuirwisa sei muri ichika pa street chat kuti mudzimba dzenyu muri kuenda nayo iri mumakabeg saka zviro typhoid vanhu muri kuti muri kufighta typhoid papi saka mavenda they are not quite happy with that level of corruption and this corruption is being supported from the top
mapurisa achiri kuenderera mberi here vachikutorerai zvinhu mugwagwa tichiona kuti kune mutongo wakanga waitwa wekuti mapurisa amire kukushungurudzai
vari kuenderera mberi kwete kutora zvinhu chete vari kutora zvinhu kuru wavanhu ende isisu chataona matadzidza tichitarisa zviri kuitika mutaundi ndechekuti vari kutorera vanhu zvinhu vachiruva vanhu and ZRP iri kushandisa maborder gezi nezvimwe zvanhu zvakadaro haisiri police it's more like a paramilitary
tinoona kuti imi mune nzvimbo dzamakaa makanzi mutengesere vari kutengesera vari munzvimbo idzodzo dzamakaa maiswa nekanzuru vari kutorerwa here zvinhu zvakare pamusoro petyphoid iyoyi
vari kutorerwa munhu wese ari kutorwa hapana pavari kusiya kunze kwokuti ivo vatarise nzira dzekuti vanga adresse problem sei vari kutowedzera nokuti zvavari kutora munzvimbo dzakatarwa nedzisina kutarwa vakazvitora zvinhu izvi vari kuenda vogovana vapedza kugovana havachatarisa zvakare kuti even nzvimbo dzakatarwa dziyedziye dziri kutubuka masiwage vadzigadzirise havasi kuita izvozvo vari kungotora chete kuti vakatora vogovana zvopfuura havana nzira dzekuti vatarise kuti tingaite sei kuti tidzokere kumashure uku tigadzirisei macho makashata